This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro, ndira 18, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatambi vechikwata chemaWarriors vovimbiswa zviuru gumi zvemadhora pamutambo wega wega wavachakunda pamakwikwi emugroup D eChan 2016 kuRwanda.
Chidzvarwa cheZimbabwe choshandisa mabhazi nemichovha kuenda kuguta reGesenyi kuRwanda kunotsigira Zimbabwe Warriors kumakwikwi eChan 2016.
Vakawanda votadza kutenga zvinhu muzvitoro nepamusana pekushaya mari.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Imwe kambani yendege yakachipisisa yeFastJet inoti ichatanga rwendo rwekuenda kuJohannesburg kuSouth Africa nemutengo wemadhora makumi masere parwendo rumwe chete mwedzi unouya. Kambani iyi inoti inotarisira kuti vanhu vazhinji vanofamba nemabhazi kana motokari dzavo vanenge voshandisa ndege yeFastJet. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Vachizivisa nezveurongwa hwekambani yavo, mumwe mukuru wekambani iyi anoona nezvekufambiswa kwemabasa vaEdlanga vanoti vane urongwa hwekuenda kuJohannesburg kamwe pazuva, asi kana vanhu vakawanda vanenge vaokuenda kaviri pazuva. Mukuru wevachairi vendege mukambani iyi vaJohn Paruri vanoti tarisiro yavo ndeyekuti vaya vanoshandisa mabhazi vakwirawo ndege.
Isu tiri kutageta vanhu vaisimbokwira mabhazi vaifamba nedzimotokari dzavo. Isu tava kuti no, kana I think Manigrim Affairs by bus angari ma region kuma 100 and something from Harare to Johannesburg. Saka isu tiri kuti tikati kwidza imbichana pane mafairs iwayo takupa vanhu the opportunity yaku fly.
Vamuparuri vanoti ndosaka vakadaidza mitengo yavo yendege kuenda kuSouth Africa.
Pama fares edu, the cheapest fare inenge iri available ichazenge chitangira pa $80 one way, tisinga include ma taxes, my government taxes, including my government taxes, which is $50 from Harare, that's $130 each one way tichena kuJohannesburg, and then another $130 pakudzoka.
Mutengo wepasi pasi wemadhora makuma sere weFastJet uri pasi pemitengo yese yemakambani anoenda kuSouth Africa akaita seAir Zimbabwe, South African Airways kana British Airways, idzo dzinobhadharisa madhora anodarika 140 emadhora parwendo rumwe. FastJet inoenda kuVictoria Falls uko inobhadharisa vanhu madhora makumi maviri pamwe nekuDar es Salaam uko inoita madhora makumi mashanu pamutengo wepasipasi. Vamwe vakamboshandisa FastJet kuenda kuVictoria Falls, amai Ella Shumba vanoti mitengo yekambani yakanaka chose.
Vanoita yo $20 but ine tuma costs especially ukanga wabuka online and this yomsiana hangu wacho nokubuka direct kuti unozobhadhara mari, but in total ndakabhadhara $52 one way, but ndazo iko kwandakatozo discover kuti zvitori cheaper kubhadhara kutenga a two way return ticket cost $76.
Asiwo vamwe vakaita sava Efraim Mutandwa vati vanofara chose kuti kambani iyi ichange yavikuenda kuJohannesburg sezvo vanenge vave kutora nguva pfupi pakufamba, asi vati chisingavafadzi inyaya yekuti chikafu chinodhura zvikuru mundege dzeFastJet. Zvinotora maawa anodarika makumi maviri kusvika kuJohannesburg nebhazi, asi ndege inotora awa rimwe chete nechidimbu. Kambani yeFastJet inoti bhizimisi riri kuita zvakanaka panzendo dzayo dzekuVictoria Falls neTanzania uye ine urongwa hwekuti kutanga nzendo dzekuulawayo Zambia neMalawi munguva pfupi inotevera. Vanongora nyaya dzeupfumi vairima mukwish vanoti kunyange hazvo vasinganatsoziva mashandiro ekambani yeFastJet vanoti inogona kubudirira sezvo ichikwanisa kuwana vanhu vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vatambi vechikwata cheMawarriors vavimbiswa mari inoita zviuru 10 zvemadhora pamutambo woga woga wavanenge vakunda pamitambo yavo mitatu yekutanga yeAfrica Nations Championships muGroup D mavari. Vakapinda makota final, mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vanoti vatambi ava vanopiwa imwe mari zvakare senzira yekuvatenda nekumirira Zimbabwe kwavari kuita. Mutoro wedu dzemitambo Michael Okariati anotipa nyaya iye.
Vatambi ava vavimbiswa madhora zviuru 10 ekugovana kana vakakunda Zambia mumutambo wekutanga uyo uri muUmuganda Stadium muguta reRubavu mangwana masikati. Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiyangwa vanoti mitambo yese mitatu yekutanga ichange ine zviuru 10 pamutambo wega wega zvichipa vatambi ava zviuru 30. VaChiyangwa vanoti mari ichapamhidzirwa kana vatambi ava vakakwanisa kusvika kumakota finali. Sekutaura kwavaChiyangwa, mari iyi yakatambidzwa maneja weMawarriors vaSharif Musa avo vapiwa basa rekugovanisa vatambi ava mari iyi kana vachinge vakunda sezviri kudiwa. Mubati wehomwe wechikwata chemupremier soccer league cheCapes United vaMoto Ndodzo vanoti zvaitwa neveZipa izvi zvinofadza zvikuru sezvo zvichipa maWarriors shungu dzekukunda.
Pavane mari zvinova zvatinotenda chaizvo, naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba.
maWarriors akasvika muRubavu nemugovera murairidzi wechikwata ichi Kalisto Pashua achiti iye ari kufara nemabatirwo avari kuitwa pavari kugara. Kunyange hazvo pasina kundengendeka sezvinowanzoitwa kana kuchitambwa maAfrica Cup of Nations, veruzhinji vari kutarisira kuti maWarriors achasimudza mureza weZimbabwe kumakundano aya. Mumwe mutsigiri wenhabvu vazivanai muroiwa vanoti pamberi neMawarriors.
Aiwa nyika yeZimbabwe viva viva.
Kubvira musi wa 7/10/1980 Zambia neZimbabwe dzasangana mumitambo inokwana 44. Pamitambo iyi Zimbabwe yakakunda mumitambo 15, Zambia ikabudirira kanomwe. Mumwe mitambo 22 yakapera iri mangange. Kunze kweZambia, zvimwe zvikwata zviri mugungano reGroup D iMali neUganda. Vamuroiwa vanoti Mali neUganda dzimire paMawarriors vachiti ivo zvikwata izvi zvichadamburwa damburwa neMawarriors.
Dambura kwabvura kwabvura hatimise zvinyika zvidikidiki.
Asi muongorori wezvemutambo wenhabvu vaMishek Saga vanoti maWarriors asadherere Mali neUganda sezvo mutambo wasanduka zvikuru.
Bora arisina maje maanonzi maGiants. Nonyaya kuti katarisa makana maAfcon kana World Cup, masurprises anokuwanika kwese kwese.
Zimbabwe ichatamba neMali musi wa 23 ndira, yozotamba zvekare neUganda musi wa 27 ndira. Mitambo yose iyi ichatambirwa muUmuganda Stadium muguta reGisenyi. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumakota finali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tiri panyaya dzemitambo, chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAlvin Harry Jr. Jakata vakapedza mazuva mashanu kubva muZimbabwe kusvika kuRwanda vachienda kunotsigira chikwata cheMawarriors kumakwikwi eAfrica Nations Championship kana kuti CHAN 2016 aya. VaJakata vanoti vakambosangana nezvimhinga mupinyi zvakati wandei uye hondo iri kuBurundi yakapa kuti rwendo rwavo rwuti rebei sezvo vakarambidzwa kupinda munyika iyi uye vakatombobvunzurudzwa zvakasimba kuti sei vaida kupinda nemunyika ine hondo. Tavabata kuti tinzwe nezvemafambiro avakaita.
Ndakatangira kuZimbabwe musi weWednesday makuseni, I left Harare around 6 makuseni. Then ndakapinda neMuzambia ndakamboita maproblems but ndakazopfuurira ndikaenda nekutanzania. Ndakapinda muTanzania ndaida kuenda nekuBurundi. Kada kuti Tanzania nada kuti Burundi kuti shorter route but ma authorities epa border vakatombonditema vakati kuti yenene ku Burundi achizvo kuti yekuita nezvei saka vakatombo I'm going to go to the Tanzania. Kupinda muRwanda mari mwezuro manheru
ko ipo pa muganwe kupinda muRwanda makatambirwa sei
ndipo ena isende welcoming and isende baba kona tindiri Zimbabwe ma immigration authorities like they were so friendly and mangu ma countries asiri kuparticipate manheru ndiri vari kubatiswa mahisa but ma countries are participate mu chan tournament avasi kubatira visa so ndakabata ngena visa free. Then after crossing, I started to blow my Venezuela. So I panel job in Venezuela. Maso jaga bahse yani jirori chaga zara maso jaga. Before public service, ano ne shawuti. But if waga zono chena ano ito ibaga ni kam to be sega chena man. Ati actually shocked. Waga to sega zano to. Dur sama chena o. I still line up. I still show my picture. The boss in charge ran the transport. Zvinopinda mukigali capital.
Ko tichitarisa iwo vakomana wema Warriors makwanisa kuvaona here?
Ndinoswera nawo zvangu morale very high in the camp and vakomana vacho they are ready to go. Vakafara pavakandoona the screen and vakadecide kuti zvoni do this even if we cannot do this for ourselves, we try to do this for you.
Chizvarwa cheZimbabwe Alvin Harry Junior Jakata achitaura ari parunare kuRwanda.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kushemeka kwemari iri kutenderera munyika kunonzi kwakakonzera kuti mitengo yezvinhu zviri muzvitoro idzikire nezvikamu zvinodarika zvishoma zviviri kubva muzana 2.46% mumwedzi wazvita wegore rapera. Boka rezimstats rakazivisa mukupera kwesvondo kuti pane shanduko duku duku kwazvo kubva mumwedzi wambudzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti dambudziko rekuderera kana kusakwira kwemitengo yezvinhu rinogona kukonzerwawo nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuwandisa kwezvinhu zvinobva kunze zvichipinzwa nemitengo yepasi munyika. Vanoti izvi hazvina zvazvinobatsirawo vemakambani vanogadzira zvinhu munyika sezvo iwo vachigadzira zvinhu nemutengo uri pamusoro kupfuura zvigadzirwa zvinobva kunze zvikuru kunyika dzakaita seSouth Africa neChina. Kuve nesimba kwemari yekuAmerica inove iri kunyanya kushandiswawo munyika zvichienzaniswa neRand rekuSouth Africa kunonziwo kuri kutowedzera kuoma kwezvinhu. Ngatinzwei hurukuru yataita navachitambara.
Zvakadai zvekunyanya kukonzereswa nenyaya muchirungu tinoiti deflation. Deflation zvinoreva kuti mitengo yakaderera zvokukonzerwa nekushomeka kweyatinoti pachirungu aggregate demand muekonomy. Nyaya dzeliquidity kushomekwa kwemari kwaafekta ability yemaconsumer yekunge vachitenga zvinhu. Saka mitengo yezvinhu zvakati wandei tirikuona iri kuu yakati bererei. Hazvirevi kuti zvinhu zviri kudonha but zviri kungoreva chete kuti zvinhu hazvisi kunyanya kukwira zvingore bit stagnant. Hazvisi kukwira semakwirira azvamboita nguva yapfuura. Zviri kungoreflekta kuti muekonomy hamuna aggregate demand. Makaona madisposable income evanhu ari pasi. Vanhu vari kurasikirwa nemabasa, makambani ari kuvhara, zviri kuaffect overall demand in economy. Nekuti demand ndo inopusha mitengo yezvinhu. Saka demand kana yakaderera zvinoreva kuti kukwira kwezvinhu kunodererawo.
Saka tingati here zviri kuitika izvi zvakanakira vanhu?
Hazvina kunyanya kunakira vanhu nepamusana pekuti zviri kukonzereswa nekuti vanhu pate zvavo havatorina mari yekunge vachitenga zvinhu mumisika. Nekuti takabatanidza vanhu vese, demand yavanhu vese inonzi kuchirungu aggregate demand. Kana vanhu vasina mari yakakwana muhomwe dzavo mumabhanga zvinoafekta ability yavanhu kunge vachikwanisa kunge vachiwana zvigadzirwa muzvitoro. Saka Nchile chene ribo ndegu ti zinu ziri kuwa ni kwa hongu. Bate wano wakawanda wana mare kinge wachizutenga.
E tichitarisa gorera pera. Tinuona kuti chienga chiri chiti kwa chinenge changachi zokororeka mwezi ne mwezi. Munga tarisi lera kuti gorera no shinga wezera.
Hongu gorera no shinga wana kuto wezera. Nekuti chakata samandira kaita zoe ufumi. Hapukona kunge zinzu. Nishanya ya kushanduka for the better. Chenza nesee ya mezhanga, zhanga ziri gorapura. Mnozi wakutiro gorera no tukutari sila kuti. Kusa saru kana kuna kwe mvora kuna kuna kuita kuti agriculture production to niriri paneza yange gorapira.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mutungamiri webato rinopikisa muBurundi reOpposition Front for Democratic for Democracy in Burundi Vashin Minan avo vari muupoteri vanoti urongwa hwekutsvaga nzira dzekuunza runyararo munyika mavo huchiripo sezvo vanhu vemunyika iyi vari kuda runyararo. Nhaurirano dzerunyararo dzaifanirwa kutanga zvakare muUganda musi wa6 ndira hadzina kuzoitika mushure mekunge hurumende yemutungamiri weBurundi vapiye Ngurunzinza yati haikwanisi kuita hurukuro nevanhu vari kuda kuibvisa pachigaro zvisiri pamutemo.
Bazi rezvekunze kweIran rinoti zvirango zvitsva zveAmerica zvayatemera chirongwa cheIran chezvombo zvemaballistic missile hazvisi pamutemo. Mutauriri webazi iri vaHossein Jaba Ansari vati nyika yavo ichapindura America kubudikidza nekusimbaradza urongwa hwayo hweballistic missile. Vati vacharamba vachiita izvi senzira yekuzvidzivirira.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe riri kukurudzira veruzhinji vane ropa reblood group type O kuti vaende kunopa ropa sezvo nyika yasarirwa neropa rinokwana vhiki imwe chete pari zvino. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri muzvare Esther Masunda vanoti nyika inoda 65,000 units dzeropa gore rino. Asi pari zvino rinonzi richiri rishoma. Vanoti vanhu havafanirwe kutya kupa ropa sezvo richizokwanisa kuvabatsira rimwe remazuva kana kubatsira hama dzavo nevamwewo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Masunda kuti tinzwe zvizere nezvinyaya iyi.
Tabva muperiodi yeChristmas inova periodi yekuti demand yeblood nema blood products inenge iri very high. Saka uyezve periodi yaJanuary maschools aneka akavharwa 70% yeropa yedu inobva kumaschools, 30% inobva kumaadults. Asi tinotenda kuti periodi yaDecember takakwanisa kusupply major hospitals ese nema requirements au alanga vanawo. Saka patakapinda muna January taka experience a shortage yeblood group O. Blood group O eblood group ye kuti munhu anenge ari muodona anokwanisa kupa anyone of the blood groups. Asi kana odona akuda ropa anofanira kupiwa neodona. Uyezve mahospitals anowanzi order blood group O. Saka kana vachiorder blood group O chete mastocks edu blood group O anokumidza kumhanya uyezve anozoita depleted noti ndo blood group rinenge richinyanya odwa iroro. Saka isusu seNational Blood Service Zimbabwe tafesa situation iyi tiri kuita appeal kune vanhu vese madonors vanga vasati vaizodonata blood vanga enda kuma holidays uyezve nevanenge vari juku kuti vauye vadonate blood. Kune vamwe vanenge vari health vari eligible kwanza kudonate blood vanokwanisa kuya. Uyezve tinokurudzira kuti vazive ma blood groups avo. Ndozvimwe zviri zvinotibatsira nekuti mumwe munhu unenge achida kudonate blood asi singazive kuti blood group rako chii.
Mungati imi muri kuda ropa rakawanda sei uyezve pari zvino mune ropa rakawanda sei
for 26 2016 tatageta kuti tinokolekta 65,000 units de blood ndoropa rikunitwa mugore rese ra 2016. At the moment tine about a week supply ye blood asi stock yedu ye O iri very limited sezvandambotaura asi mamwe ma blood groups ese mamwe tinawo uyezve tinokwanisa kusupply ma hospitals nema blood groups iwawo pavano ma order asi blood group O ndoye iri limited yatubita prioritize like critical cases asi situation painita return back to normal tinoita resume full supply yema blood groups ese sezvo ma schools avhura 70% yedu inobva kuma schools nema tertiary institutions ma universities saka tinotenda kuti in this week chaona an improvement nemachi nema stocks edu ema os tichipinda into the coming week.
Muzvare Esther Masunda vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano National Blood Service Zimbabwe vanga vachitaura vari muHarare naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7. Nhasi nyika dzepasi rino dziri kurangarira murwiro wekodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King Jr. Vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaRonald Reagan ndo vakatara zuva iri kuti ive holiday muna 1983 yekurangarira mabasa ava Martin Luther King Jr. ekurwira kodzero dzevanhu muAmerica. Mufuro wechitatu muna ndira ndiro zuva rinorangarirwa vaMartin Luther King rinove Martin Luther King Day zuva riri pedyo nebirthday ravo. VaMartin Luther King vakaberekwa musi wa 15 ndira 1929 kuAtlanta kuGeorgia. Nenyaya yekurwira kodzero dzevanhu vaMartin Luther King vakapiwa mubayiro wekurwira runyararo weNobel Peace Prize muna 1964. Vakanga vakapfurwa vakafa muna 1968. Muchakabvu aizikanwa nekufora mumigwagwa nevamwe vachiratidzira kusafara kwavo nerusaru raganda rwaive muAmerica.
Mashoko avo ezvavaishuvira kana kuti rusarura runge ruchipera munyika yeAmerica akaburitswa mumashoko avakataura muno muWashington ekuti I have a dream. Mashoko aya akabata vanhu vakawanda nekuti aivasimbisa munyaya dzekurwira kodzero dzavo. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe kuti vaKing vanga vakakosha sei.
VaMartin Luther King vakakosha zvakanyanyisa murondo yevanhu vanoida kutsvaka kusunungura munoronde yekuti kana vanhu vachipikisana nezvavanoona zvinenge zvakaitwa vanokwanisa kupikisana murunyararo, vanokwanisa kupikisana murudo, vanokwanisa kupikisa vasingatariri munhu kuti uyu mundevere, uyu mushona, uyu mukaranga, uyu mudhekuru, asi vachitaridza kuti zvetiri kunetsekana nazvo ndezvipi, zvetiri kutoroperana nazvo pamwe hazvinei nokuti uyu mukaranga, uyu mudhezuru, uyu mundevere, asi pamwe hunenge huri utongi husina kunaka sezvavaiona ivo munguva yeAmerica. Vakarivhita supremacy yedomination yanga ichiitwa nevarungu nevamwe vatema kunyanyanya varungu muAmerica nokusunungura vatema kuti vawane kodzero dzavo dzakanyanya. Asi chinokosha ndechekuti panguva yaita vaMartin Luther King nyaya dzavo dzemacivil rights dzekodzero dzevanhu muAmerica ndonguva yekuti manyika dzakawanda dzomuAfrica dzanga dzichitanga rusungunuko, vana Zimbabwe, vana Ghana, nyika zhinji dzomuAfrica dzaiinspaiwa naivo. Asi vanga vari munhu wechechi vaikurudzira kuti zvese zvatinoita ngatidzei takatarisirana nerudo, takatarisirana naMwari, danana, tisatarira nezvemarudzi, tisatarira nezvimwe zvakawanda zvekuvengana.
SeZimbabwe, zvidzidzo zvipi zvatingawane kubva kuupenyu hwavaMartin Luther King?
Chidzidzo chedu ndechekuti avo vanotonga nhasi vaimboinzikaona naMartin Luther King vochiona kuti ukakopera bhuku redofu haupasi. Vakopera maitiro anaSmith, vakopera maitiro anaKu Klux Klan dzokuna anaAmerica dzairwisana naMartin Luther King. Ende zvinezvi munyika dzedu neutongi hwakaita hwairwisa naMartin Luther King hamuna budiriro, hamuna sanduko, vanhu vari kusaruka.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari paRunare muHarare.
Vamwe vagari vekwaMutare vanoti vari kutambira nemaoko maviri danho riri kuda kutorwa rekudzinga vakuru vakuru vemukanzuru yemuguta iri vari kupomerwa mhosva dzekuita mabasa euori. Vazhinji vevagari ava vanoti danho iri rakatora nguva yakareba zvakanyanya izvo zvinopa imwe pfungwa yekuti vakuru vemuhurumende vari kuti vanhu ava vamiswe basa havasi kurevesa. Mutoro wedu enhaloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vagari ava vanoti hapana chekumirira kune vakuru vekanzuru vanenge vawanikidzwa vachiita zveuori, nekudaro vanofanirwa kudzingwa basa. Mumwe mugari wemuguta Mamutareva David Mundirwira vanoti dai pakatorwa matanho akakodzera senzira yekupedza huori mukanzuru yeguta reMutare.
Sevagari veMamutare, zvese zvingade kuitwa kuti magariro edu neservice delivery yeMamutare inge ichiimprova tinozvitambira nemaoko maviri. Chatirongosuwira ndechekuti mathreats aya asangopera ari mathreats chete, kusangoite kutyidzira chete. Kana paine vanenge vaine mhosva, tinotarisira kuti mutemo unotora nzira yawo semazuva ese. Hatidi mutemo uno applywa zviri selective pachirongo.
Mumwe mugari wemuguta iri mumusha wedanga mvura vaJulius Ndlovu vanoti vagari vanoda kuti guta ringe riine vashandi vakavimbika pasina nyaya dzeuori, sezvo guta reMutare riri kusarira shure mune zvakawanda.
I think it's a good idea because hawana kana chido nevanhu. Ukatarisa kuna nadanga mvura chikanga mabhini hasi kutorwa, mvura hakuna, but iwo vari busy kutya pressure. Hasitombori concerned nemaresidents. Maroads edu, they are doing nothing, completely nothing.
Muzvare Regina Bukuta vemumusha wechikanga kuno kwaMutare vanoti ongororo yakaitwa nevebazi rezvekutongwa kwemaguta inofanirwa kubudisa zvakare pachena vanhu vakawandirwa mastendi edzimba uye mabhizinesi pachishandiswa chioko muhomwe.
Ndakutotanga ngezvekuti i management chete kaiyaiswa apo, but manje tada kuti iite audit ye the whole council and all the management properties ndiyo inofanirwa kunge ichibudiswa futi pachena.
Mumwe wemugari wemuguta iri vaagiri pamusha vanoti muzvipatara makatarisana nematambudziko akasiyana-siyana asi vakuru vekanzuru vachidya vachifachura.
Zvakaita muminista mandichimene zvakanaka stereki kuti vavadzinge vesara apa maminista mawekazi ekanzuru. Takafara stereki ngenyaya yekuti hapana zvari kuita munzvimbo. Titarisa nemakliniki aya ekanzuru aya anovharuka pawikendi.
Asi pfungwa yekuti vakuru vemumakanzuro ava vasiye basa haifambirani nemaonero ava Brian Mangisi avo vanogara mumusha weDarlington maMutare. VaMangisi vanoti vakuru ava vakadzingwa zvisina tsarukano pachapa makakatanwa kumatare edzimosva, kanzuri kapinda zvakare mutsekwende yekupedza mari ichibhadhara magweta. Meya weguta reMutare vatatinda Namarare vanoti vachaita zvose zvavanogona zvakanakira vagari mukugadzirisa zvinodiwa. VaNamarare vaudza vatori venhau nhasi mushure memusangano wavaita nemamwe makanzuro avo uyo wange usingadiwi vatori venhau kuti vatambira gwaro reongororo yakaitwa nebazi ravasevhia Kasukuwere iro rinobudisa nyaya dzeuori kunyanya kuvakuru vemukanzuru. Vakawanda maMutare vanoti vafinhwa nekuita kwevakuru vemukanzuru zvekuti vanotoda kuti vasiye basa patsvagwe vamwe vanovatsiva kuitira kuti nyaya dzeuori dziite shoma muguta iri. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Akateerera kuStudio 7 munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri paWizdig, tsvagai chanel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Chanel Zim inoteererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintanet pa www.channelzim.net.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuoma kwaita zvinhu zvopa kuti zvinhu zvizare muzvitoro asi vanhu vachitadza kuzvitenga.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Vatambi vechikwata chemaWarriors vovimbiswa zviuru 10 zvemadhora pamutambo wega wega wavachakunda mumakwikwi eGroup D eChan 2016 kuRwanda.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe choshandisa mabhazi nemichovha kuenda kuguta reGisenyi kuRwanda kunotsigira Zimbabwe Warriors kumakwikwi eChan 2016.
vakawanda votadza kutenga zvinhu muzvitoro nepamusana pekushaya mari.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Chris Gande naMavlas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.